Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 11/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna accountability inoita unoreza mari kungovana vanhu vavo kudla zvinhu. Haana kumbotitaura kuti ndaita kwakati ndikapuwa mari yakati ndoo unongobuda chimwecha.
Nyaya yekunetsana nenyaya dzemari inogona kunge iriyo imwe nyaya yakakonzeresa kunetsana kwakanyanya mubato reZimbabwe People First rinotungamirwa naMai Joyce Mujuru.
Hapana pakamboenda Mai Mujuru kunze, hapana pavakambofamba vega. Vese pavanofamba vanofamba vane dzimwe nhengo dzemusangano. Ende hapanazve mari yakambopiwa Mai Mujuru kubva kunze kwenyika.
Asi mutauriri waMai Mujuru vaJealous Mawarire vanoti handichokwadi kuti pane kunetsana panyaya yemari. Vanhu vekumutasa Central votsvaga rubatsiro mushure mekunge vana vaviri vaeredzwa nerwizi svondo rapera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Varugare gumbo ava vakadzingwa mubato rinopikisa reZimbabwe People First vanoti vanotungamira bato iri amai Joyce Mujuru munhu asingabude pachena panyaya dzemari uye vanotiwo amai Mujuru vanoita zveumbimbindoga. Vagumbo vanoti amai Mujuru avakwanisewo kutungamira.
Hapi vamwe hadelegati, hakuna collective responsibility, hakuna accountability. Unoida unoreza mari kungovana vanhu vavo kudla zvinhu. Haana kumbotitaura kuti ndaita kwakati ndikapuwa mari yakati ndoo unongobuda chimwenda somunhu anopenga. So tingashanda nomunhu wakadaro sei?
Munoona vaine mukana here wekukunda musarudzo dza 2018?
Aiwa, forget about it. She doesn't have the haana ruzivo rokutungamira. Haana njere rokutungamira. Tava kuva kutaurira chokwadi katakati chingovanza zvinhu muhakaka. Asi kuzoti aobuda nokuti anoti iyana vasimba kudzidzira. Saka izvi tiri kuti haana ability necapability ne capacity to run an organization. Hagoni unotondofanira kunotanga patswa mupenyu hwake hwese, ungava nedoctorate or whatever it is, but haana capacity. Ndozvinotinetsa nokuti ndo mutangano hausina direction. Anozvisaraunda namacrooks, CIO operatives nehama dzake. Tino wakatongembera musangano wakadaro iwo uchiti people first. Hazvibviri, forget about it.
Ko tichitarisawo iwo mapato ose kwete Zimbabwe People First chete, asi mapato ose anokwanisa here kuti akunde ZANU PF muna 2018 vagumbo?
Kana tikashanda zvakanaka, tikagadzira matractors zvedu zvakanaka, tikabatana, hapana reason yekuti tingagona kukunda ZANU PF. Pokuti munyika muno iko zvino izvi tisenze, hakuna uchamboda nezvezanu PF, wedza mapurisa, wedza masoja, wedza ndiyo vanani, vana musori vavo. Hakuna unofara nezviriko. Saka vanhu vese vangomira ngotende vanhu vepeople first kana naivo veopposition vanga vabatana, taibatana tinomudlawa hands down.
Asi zvinokwanisika here kuti vashande pamwe chete nekunetsana netsana kurimo mumapato acho ose anopikisa?
Isu tinozvipa nhiko yokuti tinoda kuti tichapusha kuti vanhu vashande pano pamwe vese. Ndozvandoti vakazvita naJoyce zvokuinda usiku ndasonoona tsangira usiku. Mangwana unoona tendai usiku andso izvi tinoita openly. Tinofanira kuti decide maprinciples namaobjectives ecoalition. Tinofanira kuti zvitaugu zvigadzigwe zvikwa pachena vanhu vagobatirana kuti pfungwa dzedu dzinofambiswa sei. Zvineko zvino unongofamba rega iye achingopeperega aona tsangirai naisi usiku and aona tsangirai ati kudini hatisati tapedza. How do you lead a movement like that? Handi no gara pasi, my comrades, ilo no natangirai. What are the principles that you want to advance kwari? What are the objectives you want to achieve? Sino gara ujibweta, sangata ujibupu uri ya.
Abo vangavari va rugare gumbo vanonzi vakadzingwa mubato rinopikisa reZimbabwe People First kunyangwe vachiramba havo kuti vakadzingwa vangavari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mutauriri weZimbabwe People First achimirira amai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire.
Ndingati vagumbo ndovaifanira kuva vokutanga kutaura chokwadi nokuti vava munhu mukuru. Vakasvitsa makore 77 musi weWednesday wavadzingwa. Hapana pakamboenda mai mujuru kunze, hapana pavakambofamba vega. Pese pavanofamba, vanofamba vane dzimwe nhengo dzemusangano. Ende hapanazve mari yakambopiwa mai mujuru kubva kunze kwenyika. Vagumbo vanozviziva izvozvo. Vanozviziva kuti marane ese ataita. Imwe mari taitopiwa kubva muhomwe mamai mujuru, imwe taita mudemedeme kuti zvinhu zvifambe. Marane ese anga asingatendwi nana vagumbo nana vamutasa vachifunga kuti hapana zviri kuitika. Marane ataifainenza kubva muhomwe dzedu. Saka zvemari iri kurotwa navagumbo, kurotawo kwavari kuita ikoko. Havarambizwi sevatape vanogona kuvatakira masikati. Imi pamunenge muchikurukura navo mofunga kuti muri kukurukura nemunhu asina kuvata, vativo vakatovata zvavo. Vanozviziva vagumbo pakatikati pemwoyo wavo kuti hakuna zvinhu zvakadaro sezvavanotaura. Chakatengwa chavanotaura kuti chakatengwa chii? Hapana. Iye zvino munhu mumwe nemumwe ari musangano anoshandisa mota yake musangano, haona kana mota chaiyo hwani yawakatengwa. Saka mari dzavanotaura vagumbo nezvinhu zvaitengwa, zvinhu zvaitengwa, ivo vagumbo ndo vaitopuwa mari nanakaukondana, vachipuwa mari nemazai nechibage chekudya kumba kwavo.
Asi vamawarire, zviri kuitika izvi hazvizosi here bato renyu iri randengendeka tatarisana nesarudzo dza2018?
Hapana kundengendeka kunoitika vazulu. Kana munhu ukadyara chibage, chibage pachinokura chichisvika pane yanonzi kuchirungu nihai, chinoita masakatira. Saka semurimi hauregi masakatira iwayo akadaro, unovabvisa.
Vari kuti ivo amai mujuru havakwanise kutungamira nekuti vanoita umbimbi ndoka.
Zvonai kavazulu. Kwekutanga vanoti tisakati mai mujuru huyai mutitungamire, votizve mai mujuru havagoni kutungamira. Hamuoni kuti ivo ndivo vanopenga?
Mutauriri weZimbabwe People First vaJealous Mawarire vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sangano re-Election Resource Center raburitsa ongororo inoburitsa pachena kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yekupa Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC mari inokwana yekuita sarudzo dza2018 dzakachena. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vagara vachitaura havo kuti mari yesarudzo haisi kukwana uye vari kubatsirwa nemasangano akaita seUnited Nations. Sarudzo dzemuZimbabwe dzagara hadzo dzichiita mutauro wakanyanya nguva dzose. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini avanoti vatonyora tsamba kubazi rezveupfumi vachitaura nezvekuda kwavo kuenda kudare reparamende kuti vanoripira nezvenyaya yemari iyi.
Community of Finance dzakati chiratidza kutsutsumwa nekuvakumbira kuti vatitendedze kuti tikumbire kudare reparamende kuti vange vachidzokorodza muongororo yavo nenyaya dzemari dzavaisa kuZimbabwe Electoral Commission. Shure yedu iri yekuti mari dzavaisa imari shoma zvisingatibatsiri pakuona kuti tagadzirira sarudzo dzikuya murinotera. Zvamunongozivawo, kana tichida kuisa rino distriction kuparamendi panyaya dzezvemari, hatitenderwi kuudza parlamendi tisina kukumbira mvumo yekuti tinge tichizotsutsumira kuparliament tisina kupuwa mvumo neministry yefinance.
Chii chakaipa kana sarudzo dzikasapiwa mari yakakwana?
Sarudzo dzikasapiwa mari yakakwana zvinoreva kuti zvimwe zvinofanira kunge zvichiitwa mukugadzirisa sarudzo idzodzo hazviitwi mune zvakakwana. Sekuziva kwamunoita tinofanira kunge tichiona vanhu vachieretswa patsva kuti vagozovhota. Kaitwa mari shoma yekuti vanhu vabatsirikane pakunyoresa kuti vagozovhota, tichanzwa zvechiakuti aiwa tichaita mazuva mashoma ekunyoresa vanhu, tichaita vanhu vashoma ekudzidzisa vanhu nyaya dzesarudzo. Zvinoreva kuti vanofanira kunge vachikwanisa kuvhota vachawana mukana mishoma yekuti vange vachizokwanisa kunyoresa nekuzobudawo vachivhota. Information ichaitawo shoma, zwisiso panyaya dzesarudzo yoitawo shoma.
Avo vanga vari mukuru weElection Resource Center vatawanda Chimini vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotaura nezvemabhizimisi kana nyaya dzezveupfumi, nhasi tine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon, Dr. Simba Makoni, avo vaimbovawo gurukota rezveupfumi. Tavabvunza kuti chii chingaitwe nehurumende kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo hwaenda kumawere, sezvo vanhu vakawanda munyika vasina mabasa, mari iri kunetsa mabhanga, uye vakawanda vari kurarama nerubatsiro kubva kunze kwenyika.
Tsananguro yezvingaitwe tinogona kusaipa munguva pfupi pfupi yatinayo munhaurirano ino, asi musoro wenhau wacho kutora matanho anosimbaradza upfumi hwenyika, policies that grow the economy. Ndo zvinoda kuitwa izvozvo, Blessing. Uye hazvisi zvinhu zvakahwanda zvinonetsa kana kuti zvisingaibatiki nyore, yainzi naJonathan Moyo, it's not rocket science. Fixing this economy is not rocket science. Harisi basa rakakosha rakakonja maningi. Asi kuti mweya wacho wekuzviita muna vaMugabe nemakurukota avo hamuna. Saka tinogona kungoimba zvedu kusvikira inzwi rashoshoma kuti tiri kutsvaga mazano. Mazano aripo kare muchidimbu. Kuuya nemitemo inobatsira kuti vari mumabasa ezveupfumi, vangave varimi, vangave vari kuchera migodhi, vangave vari kugadzira zvinhu, vaite basa ravo pasina zvimhinga mupini. Removing the obstacles to efficient economic function. Ndo mhinduro yomubvunzo wako. Kana tikada zvedu kuzozvitsetsenura kuti ngakuve nemagetsi akakwana, ngakuve nepeturu isingadhuri, vashandi ngavabhadharwe, vave neruzivo, zvese izvozvo, that's the elaboration. But the fundamental policy is remove the obstacles. Besides zvimhinga mupini zviri kutadzisa vanhu vari muupfumi kuita basa ravo zvakanaka. Ndo mhinduro muchidimbu yezvatinofanirwa kuita. Unanga hunodiwa paurwere hweZimbabwe kuita mabasa edu nenzira kwayo, zvisina udzvanyiriri, zvisina uori, zvisina umbavha sezviri kuitwa navaMugabe. Ivo vanoenda kunosasana mwedzi miiri, nyika isina mishonga muchipatara, mabhuku mazvikoro musina, migodhi iine magoronga. Havazvioni, havazvinzwi, havana hanya nazvo. Ndo kune un'anga hwekugadzirisa dambudziko redu ikoko.
Asika Dr. Makoni wamwe anoti gudo kuipa kuipa haro asi aridye usiku. Hamungati were hurumende yakamboedza payakaparura chirongwa checommand agriculture chekuti varimi vakwanise kuwaniswa zvekushandisa, uye panyaya yakatorwa navamangudya yekuti vachapa kamuripo kune vanenge vachitengesa zvinhu kunze kana kuti export incentive.
Yeah, ndinoda kuti titaurirane zvakajeka. Zvavakaita izvi ndokunonzi kunyaudza mukanwa. It's a palliative. Dai upfumi hwenyika vanga huri kushanda zvakanaka, varimi vangadai vasingamiriri kunzi tapuhwa fertilizer yecommand. Imi munozviziva kudzoka kumasure, Zimbabwe ichanzi bread basket. Kwanga kusina command, kwanga kusina contract farming. Izvi zvese izvi ava manyaudza mukanwa yekubata vanhu maziso. Dai vakaronga kuti murimi anoda fertilizer yake anopinda muchitoro chefertilizer achizvitengera, murimi anoda chikwerete chake anopinda kubhangi rake achipuhwa chikwerete chekurima munda wakakura zvaanoda, zvingadai zvisina kumbozosvika paipapa. So hatigoni kuti watemwa demo wakutema wouya nebhandiji wokusunga woti ndinotenda kuti wandisunga chironda chiri kubuda ropa, kwete ungadai usina kumutema kuti adzutuke chironda. Ndo patofanirwa kudzoka ipapo kuti mudzi wematambudziko eZimbabwe kukundikana muhutongi hwavaMugabe nehurumende dzavo. Saka kuuya netumwe tunhu twekuti nyanyengedza nekuti nyaudza mukanwa hakusi kupedza dambudziko ratakatarisana naro.
Dr. Simba Makoni vanotungamira bato reMKD uye vaimbova gurukota rinoona nezveupfumi vanga vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa, nhasi tine hurukuro nemumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka nezvekuyeredzwa nemvura kwakaitwa vamwe vana vaviri munharaunda yavo uye rubatsiro rwavari kutsvaga.
Ichokwadi blessing, ndingada kutanga nekuti nematambudziko kumhuri yekwaMatowa nemhuri yekwaGumi pamwe chete newechikoro cheSt Barbara's Primary School kunzvimbo yemutasa Central Ward 13. Nzvimbo yaIshe Mandeya 1 avo vane mhuri yakasangana nedambudziko iri. Ndingati blessing nemusi wechina bvunzo rapera, zvinonzi kuma3 dzemasikati vana vatatu vachibva kuchikoro vasikana magrade 1 panga paina Pauline Soto, Mavis Matowa naBeti Gumi vakasvika kanzizi kanonzi Mutora Huku kakazara nemvura ingaenaya kumusoro kwevhileji yavo kwete muvhileji imomo. Saka vaona mvura yakawanda zvakadaro vakati regedzei vanotarise pamwe pavaiyambuka napo zvakare pane matombo ekuti vagone kudanira. Saka vasvika ipapo nonzi uyu Pauline vabva ati rwizi rwakazarisa tichaida akati ndivasobiri kana rwizi rwakazara kudai. Vamwe vacho ndokubva vashingisana vakati anotogona kubira ndokubatana ruoko. Wakangotsika kunzi wakabva vatorwa vari 2 one time wakaeredzwa. Uyo Pauline ndopakabva amhanya pamusha wanga uri pedyo kunozivisa vanhu vakuru vanga varipo kuti ndosaona yaitika.
Asi chii chiri kuita kuti vana vabire nzizi? Hakuna here aya atingati mazambukwai?
Ya blessing, ndinoda kuti nditi zvinhu zvinorwadza amai angu kuti makore areba taakuzvitonga kuzere. Asi tichine nzizi dzakawanda dzisina midanho yakagadzirika zvakanaka, nekuti nenyaya yekuti makore apfuura mvura yanga isanai ndonga vanhu vakatanga kungovarayirwa zvavo tadza kukoshesa nyaya yemidanho. Saka ndikangoti hapana, ndakapa svika ndikapafamba nzvimbo dzacho dzese hapana midanho iripo. Asi ndichitaura nevakuru vemunzvimbo iyoyo ndoo ndakaita manake kusangana nemwana waIshe Mandeya 1 nonzi Pichavana Medzani isu baba vacho vanga vasipo nevamwe vakuru vakasanganawo nedambudziko baba wemwana akatorwa necommunity vakaragidza pachena kuti chokwadi vaiona kuti pane need yekuti paiswe midanho, uyezve iwo secommunity vari ready kubatsira kana kuri kuunganidza matombo kana zviri zvinoda kuti vashandise simba ravo kana vakange vawana vanogona kuvabatsira nezvishandiswa zvacho. Asi ndingadawo kuziviswa chokwadi midanho hapana midanho yakanaka, inzvimbo tiri nedambudziko guru. Uyezve vana vekunzvimbo iyi havana chikoro chiri padhuze, chiri pedyo ichochi ndo St Barbara's Primary School yekuti vanobva kure more than 5 kilometers vachifamba nemusango vozokwira gomo kuti vazokwanise kusvika kuchikoro kwavo. Kana ingoti icommunity iri kurarama upenyu hwakaoma zvakanyanya.
Saka kuri kuti vanhu vanoda kubatsira vangaite sei?
Ndingati ndakazoita mukana wekuti nditaure na district administrator wenzvimbo iyi Sendaikapenzi, ndikataura zvakare na CEO wemutasa Road District Council George Banduri, ndichiti iwo vaedze kutibatsirawo inzi kukanzo kuna engineer ndiye anokwanisa kutaura na Public Works tivati dhizainire midanho inokodzera panzizi dziri kumavhileji iwawa, uye zvekuti tikwanise kuona mabill of quantities kuitira vanogona kubatsira. Asi vese vanogona kubatsira vanokwanisa vakasununguka zvavo kana kundifonera panhamba dzangu dzinoita 0772713547. Kana vanenge vakasununguka vanogona kubata kanzera wedu wenzvimbo iyoyo anonzi kanzera Baba Vitalis Nyasvimbo, kana kuendesa rubatsiro kuna CEO wemutasa Road District Council iyo Baba George Banduri, kana kuna mudzviti vaKapenzi. Iri dambudziko rapinda mumusha, saka munhu ngaashandise kwakamusunungukira kuti asvitse rubatsiro.
Mumiriri wemutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vari parunare kwamutasa kwakare. Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Blessing Mashoko, avo vanoita ivo basa rekutengesa mumigwagwa muHarare. Tichange tichikurukura naamai Mashoko pamusoro pebasa ravanoita uye nezvimhingamupinyi zvavari kusangana nazvo mazuva ano apo upfumi hwenyika huri kuramba uchiondomoka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedamai Mashoko.
Tinokuchingamidzai hama neshamwari.
Amai Mashoko, mukatitsanangurirei kuti munoita basa rei imomo muHarare?
Isu tiri mavhenda tinotengesa muHarare.
Titsananguriraiwo, tiri kunzwa kuti pane kushungurudzika kuri kuitwa madzimai nevamwe vanoita zvekutengesa. Zvakamira sei?
Tiri kushungurudzwa zvakaomarara muno muHarare. Mapurisa ezvetarapi nemapurisa ekanzuru vatishungurudza panyaya dzekuti tiri kutengesa tichiraramisa mhuri. Vamwe tiri shirikadzi takafihwa nevarume. Basa redu ndere kutengesa, saka tiri kutorehwa zvinhu zvedu uye tiri kurohwa.
Imi munotengesera muri papi uyezve munotengesa chii?
Ini ndinotengesa matai, ndinotengesa ndiri muna Nelson Mandela. Saka ndopatiri kuona kushungurudzwa kwedu kuri kuramba kuchipfuurira mberi, nekuti iko zvinezvi vamwe vedu vamwe vari kurohwa kuti ukabatwa urohwa, kuti ukatorehwa zvinhu ukateera zvinhu zvako onzi tozokupa zvinhu after 100 days. Saka 100 days dzacho hatitoziva kuti tinenge tichidyei pavanotitorera zvinhu zvacho zvatinenge tichitengesa.
Munowana mari yakawanda sei pazuva uyezve iri kukwanisa here kuti murarame?
Mari yatiri kuwana haisi kukwanisa kuti tirarame, bhikozi nguva zhinji yedu ndeyekushungurudzwa. Saka kana ukatoshanda ukaonawo kana $5 ndoyaunenge uchiedza kuti ubatanidze kuti unochengetawo mhuri nayo, asi haitikwanire.
Tiri kunzwa kuti pane chiitiko chakaitika imomo kwamunotengesera nemusi wechishanu, titsanangurirewo kuti zvakafamba sei?
Kwakauya mapurisa ezrp nemapurisa ekanzuru vachibva vatanga kurwisa mavhenda. Saka mavhenda vakazongosvikawo pakugumbukawo sevanhu vanenge vachishungurudzwawo. Munozva kuti kana ukazonzi vanhu vanga vakungopfuurawo ndo vanga vakungokonzeresawo kuita noizi nekuda kwokuti vanhu vanga vakurwadziwa nezvandasitiitika.
Saka zvichinge zvadaro zvii zvimwe zvakaitika?
Nemumwe wedu muvhenda watinoshanda naye akabva abatwa airohwa nokushungurudzwa, zvinova zviri kutihwadza sesu madzimai kuti munhu wemudzimai anobatwa mubatirwa wakaita saiwoyo vachitawo kupotsera kukanda murori. Saka zviri kutishungurudzawo isusu mavhenda.
Tiri kunzwa kuti mudzimai uyu akasiya mwana wechidiki, vanonzi amai ani uyezve mwana uyu ane makore mangani?
Mwana uyu mwana mudiki zvangu zvikuru, ane 2 years plus haasiri yeega. Vamwe vana vacho vanga vasara kumba, vanotori nevana vavari kuriritirawo, ndimaivo vasinawo murume. Saka vana vacho vari kuti akangosara achidzungaira mwana asina munhu achamubatsira, achiedza kumhanya kuita kunge mwana achatsikwa nemotikari achiteera amai vake.
Dai maiwana mukana wekutaura nehurumende, maivataurira kuti chii panyaya idzodzi dzekubatwa kuri kuita vanoita zvekutengesa nyanya ime madzimai?
Isusu hurumende hatina chatinogona kutaura nayo. Vakatinzwa, dei vaitinzwa vangadai vaitinzwisisawo pazvitemo zvedu, pakuti pakutengesa kwatinoita ka hakuna mabasa, ndo mabasa atiri kutogona kuita kuti tizviriritire. Saka ivo ndo vari kutuma vanhu vacho kutendai munobata vanhu. Saka kuti tipe zvitemo kuhurumende, haya hurumende haina chainobatsiro zvachinotipa.
Imi semunhukadzi, zvii zvimwe zvamuri kuita kuzvibatsirawo zuva nezuva, tichiona kusekutaura kwamuri kuita kuti nyaya yekutengesa iyi iri kunetsa?
Isusu chataa tichitokumbira ndechekuti dai hurumende yacho yainzwawo zvitemo zvedu, ingadai tisiyawo tichitengesa kuti tigone kurarama.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Blessing Mashoko kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Aiwa, tinotenda hedu.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye Vicky Rega Rega ndiri mu Washington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC. Nasi tiri kutarisa tsika yave kunyanyowanikwa mundufu apo tinoona zvikuru vechidiki vachiita kunga varasa hunhu nekurasa tsika mukutarisa nezvenyaya iyi. Tina Dr. Reverend Levi Kadenge vanodzidzisa zvemagariro netsika uye vari mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College chiri muHarare. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 Dr. Reverend Kadenge.
Hamufaro wangu kuti ndive ndinotaura neni.
Dr. Kadenge, nasi tiroda kumbotarisa nezvatiri kuona zviri kuitika mundufu dzakawanda. Vechidiki zvikuru vanenge vakurasa hunhu. Tinoona kumusha wembari uku mazuva apera vakatora chitunha vakatiza nacho vakaisa pamusoro pekombi. Vakatenderana nacho mukati meguta. Tinoonawo kana kumakuva ikoko kuna nambudzi uko kunoitwa kutamba kunenge kwakarasa hunhu. Uye vamwe vanotoitawo musika ikoko kuita mabhizimisi vachitengesa doro nezvimwe zvakadaro. Imiwo semunhu wechikuru muri kuonawo sei zviri kuitika izvi?
Ini ndiri kungozvionawo sezvinhu zviri kungoratidza shanduko iri mukati memagariro avanhu pasi rineri. Zvichienderanawo nekuno kwatiri kunoku, ndinoona kuti vanhu vari kutununguka kuti varavari. Ndikati aya mamamaondiro chandiri kuona kusununguka kwevanhu nokuti tomboti iyoyi yekombi inongova munhu uyu akanga ari hwindi kana kuti ari munhu anoshanda pane kwazvekukwirwa kwemakombi ozofa. Saka kare zvainge zvinonyadzisa, saka vanhu havaibuda pachena kuti ndokwaanga ari kubasa kwacho. Mazuva ano neshanduko iriko vanototora mubati waanga achiita votousimudzira vachitoita zvaaiitawo vachitamba. Ndakamboenda pane rumwe rufu wainzi munhu wacho afa nokuti anga achimwa inonzi bhurongo. Ipapo paingonwa doro rebhurongo chete nokuti vari kuti iwo tiri kupembera kuti hama yedu yatanga tichimwa doro iyi yaenda, saka ndonzira yekuti timucheme nayo. Ndo maitiro ako izvozvi, vanhu vasununguka. Asi hazitishamise nokuti vafundisi kana vachichema mumwe wavo vanove vakapfeka hanzu dzavo dzechifundisi. Reita izvozvo ndakaona mumwe mufundisi akashaya akauya makumi nemakumi vafundisi vachitema mumwe wavo vachirangarira zvaaiitawo mukati meupenyu. Saka ndizvo tinoona kuti munhu anenge afa aine basa raanga achiita, vanhu vanongoitawo zvaanga achiita. Ndakambosvika pane rumwe rufu romumwe musikana ainziwo aifamba kana kuti aita zvechifambi. Ndakaona parufu apa pachiitwa semaitiro aaita vachimuedzesera vachirondedzera zvaakanga achiita. Uyezve ichokwadi chauri kutaura Jonga kuti kunovigwa vanhu uku kwaakutengeswa doro, kwaakutengeswa kunyange madhai nemafriziti. Ndinongwa ndoo nhamo yarasangana nayo yekuti munhu aakungoti pese pangoungana vanhu anogona kubvawo aine chibatiso chaabatawo ipapo kana kuri kutengesa nokuti ndo basa rake. Saka ngonzwa kuti kwaungana vanhu voenda ikoko. Handisi kumboti zvakanaka, asi ndiri kuti ndo raramo iriko mazuva ano.
Ndokubatei muromo Reverend Kadenge. Tingati here munhu anenge avigwa murugare kana munhu achipedzisira vanhu vasisataudzana nokugadzikana?
Ichokwadi rugare panenge pasisina, asi ivo varidzi vemunhu kwavari ndo rugare igogo. Nokuti vari kuti hatisi kuda kunyepa, tichida kukuratidzai pikicha isiri iyo yekuti munhu uyu anga akanaka kana kuti anga achiita zvakati. Tinoda kukuratidzai zvaanga achiita, munyatsoona tichimuoneka nemaitiro nemagariro ake mbune. Kana vadaro vototi tagona.
Aiwa maita basa Reverend Kadenge, tokutendai oneka izvenyu vateereri.
Tatenda.
Avo vanga vari Dr. Reverend Levi Kadenge vanove mutevedzeri wemukuru wechikoro cheUnited Theological College chiri muHarare. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. anokuone kaene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndukusiae mwaka Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendava kuVOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngomgqibelo omhla ka 11 Nhlolanja 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Mugabe.
Hayi bandla kalibhidliki, omubi nguyophumayo elandela omubi. Ibandla kalibhidliki yilo eseliqina nkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iphathi.
Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ethi ukuxotshwa kwenkokheli lokusuka kwenye kutsho ukuthi selibhidlika leli bandla.
Izakhamizi zeRosettenville lapha eTurfontein, eJoburg South, zihlala zikhombena ngabantu laba abajayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazwakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwele laba ababuya eNigeria.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville ngayonale iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izakhamizi zeinsiza ezaphiwa amaplazi nguhulumende zithi zibanjwa ngamandla ukuhlawula imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe. Idili leli likhangelelwe ukwenziwa mhla ka 25 kuyonale inyanga eMatopo Preparatory School. Kulembiko ethi kuzasetshenziswa imali edlula izigidi ezimbili, $2 million. Sixoxele sinye isakhamuzi seinsiza umnumzana Xolisani Khumalo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Izakhamuzi zonke nje zibekezitedola ngomuzi zimali ithaye ngebhedi zikaphezulu.
Kodwa izakhamuzi zona zithini?
Izakhamizi obvious ezinye ziyakhala zithi hayi ngathi loku kuhlukunyezwa but aziyathoyile. Na uyazi indaba lezi zesitede ezi-resettlement abantu balandela konke okuthiwa yiphatha.
Okutsho ukuthi lina abaku-resettlement yini okuthi ababhadala izakhamizi ezingekho ku-resettlement ke?
Hayi ngoba mabuza kwezinye indawo ezingekho ku-resettlement hayi bathi bona bakuzazi. Kuthi ukuthi ma-resettlement abantu ukuthi abantu abaphiwe umhlabathi kumele bebonge vele. President
sike seza ukuthi kuthiwa kulabanye ukuthiwa bakhiphe inkomo uke wabezo
hayi lokho kuze ematopo zokhunywa abantu bathi ematopo laba ukuthiwa bakhiphe inkomo especially laba bari then everyone ukuthiwa kwa madoda
manje ubona ungani ungayekela ukukhipha idola kuyayenzakalani
obviously ngathi sekere ukuthi idola ngathi yakusaziwa nje umuntu opposition ukuthi next time akuthiwa izinto nje wabele or rice over fertilizer bakhapha nje so yeqembu obviously yeli project ngiyakuzwa ukuthi bathi yabembuzi izakhamizi zizophiwa izimbuzi so obviously khona abanye bazosola khona abanye bazosola.
Hello ke ngumnumzana Xolisani Khumalo isakhamuzi seinsiza ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona le eInsuza. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First umnumzana Ray Kaukonde lomnumzana Sylvester Nguni kunye lomnumzana Gripa Mtambara zisuke kuleli bandla ngolwesine kulandela ukuxotshwa kweinye njalo inkokheli iyasungula leli bandla. Lezi ziphathamandla ezaxotshwayo ziyalandula imbiko yokuthi zixotshiwe zisithi oxotshiwe umkhokheli webandla unkosikazi Joyce Mujuru. Sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana Max Mkandla.
Hayi bandla kalibhidliki, omubi nguyophumayo elandela omubi. nilibandla kalibhidliki yilo eseliqina ngkoke kathesi ngoba sokusala bona abalande iparty upresident kumbe uinterim president onguye okade ebekiwe laphana ecelwe ngamaprovinsi wonke engu-10 ama-PC nxa enguye okhuphela abanabantu besona abantu bona labana bebesebelandelela abantu abakhutshiweyo then yikho lapho kule problem khona ngoba balandele abantu abaxotshiweyo abalandelanga iparty iparty isala lo-president nxa iparty isiba ne-problem kumbe isiywe emakhothi isiya ngaphi kuhanjiswa upresident onguye oyabe ekhokhela ibandla lona leli
abanye ngabathi bona kukhanya abaphumileyo bekuziphatha amandla ezilohlonzi asebesele abalamabizo amakhulu kungakuliqiniso yini lokhu
hayi amandla iziphatha amandla eziyabe ziphumile ziziphumele nje zisiya zihlalela laphana ukuthi ziqale kubonakala ukuthi kulo uthuli soluhlezi phansi kodwa sona siphi siphatha amandla singakhohlwa phela ukuthi khona sikhuluma ngabantu abaphume kuzani bexotshiwe kumbe voluntary belandela umama lo kuthiwa ngupresident uMjuru ngiyathi bemlandela so yisiphi siphatha amandla esilekizwe elikhulu khona la
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla isiphatha amandla sebandla leZimbabwe People First obekhuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo lalelani ihlandla lesibili lohlelo lwethu lapho esiza xubanisa umnumzana Mgandla lengcwethe ecubungula izombusazwe sihlaziya ukudabuka kwamabandla ezombusazwe Izizalwane zeZimbabwe zidlela evalweni kulandela udlakela oluqhamuke edolobheni leRosettenville eSouth Africa. Lolu dlakela luqale ngemva kokuba izizalwane zeSouth Africa zithethe umthetho zawufaka ezandleni zazo zahlasela abokuza abagoqela beZimbabwe abacatshangelwa ukuba baphatheke kumisebenzi yobugelegeqe. Siqoqele sizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa umnumzana Abel Khumalo ngalolu daba.
Abantu abangela maphepha uthi kufanele babotshwe badiphothe ngoba ucabanga ukuthi babakhoze icrime kune-crime yama-drugs ne-crime yalaba ababamba inkunzi abatshontsha imoto nalaba abalama abalezindlu abagcina laba abadayisa umzi
yesizwa kuthiwa kukhona okuke kwayenzakala okubangele ukuthi umeya akhulume amazwi wona lawa kuyini kahle kahle
izakhamizi zeRosettenville lapha eTerfontein eJoburg South bihlala bekhombena ngabantu laba abadayisa ama-drugs ngoba iRosettenville iyazakala kakhulu ngendaba yama-drugs ngoba kugcwela laba abakubuya eNigeria so abantu bagcina bethathi umthetho bewufaka ezandleni besiyoshisa izindlu zama-Nigeria lapha abasaspekta khona ukuthi kungabe kudayiswa ama-drugs so ngesigameko leso kusenzakala lokho kwasekubuya yena umeya ngalolo suku kushiswa izindlu lapho wabuya wazo-adressa abantu but the way a-addressa ngayo akusichazanga thina njengama-foreigners ngoba incite violence iyi-xenophobia ngoba kungathi ublame ama-foreigners kakhulu nge-crime yet wonke umuntu oyenza i-crime lapha regardless ukuthi ubuya ngaphandle kwele izombo ubuya la tunga-check-a abantu abatshontsha imoto ngama-locals angikaze mbona umuntu wezimbabwe otshontsha imoto ama-drugs ye ngabantu be-nigeria nabo abantu bezimbabwe angibavikeli bamwe bayawenza ama-crimes
okutsho ukubana nxa esitsho yena umeya ukuthi abantu bokuza yibo abawonayo awuvumelani lakho
No angivumelani nakho ngoba vele yena mhla evotele ukuba ngumeya wavele wakhuluma i-first address yakhe wavele wathi ama-foreigners i-Joburg is infested with foreigners doesn't like it and vele siyamazi ukuthi ubuya kuyiphi province eLimpopo so abantu beLimpopo they don't like ama-foreigners we know that ukuthi amapeti they don't like they always talk bad about ama-foreigners, especially ama-Zimbabweans. So it wasn't surprising ukuthi ngizwe mina ngokukhuluma khona kaye kwenza.
Lo ke ngumnumzana Abel Khumalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ubekhuluma ekhona le eSouth Africa. siphinde saxoxa lo mnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa simbuza ngodaba lwamaphepha okuhlala lokusebenza kusemthetheni kulelo lizwe akhangelelwe ukuphela kuona lo umnyaka. Siqale sambuza ngodaba oluphume kuyona le iviki emaphephandabeni oluthi uhulumende weSouth Africa usethethe isinqumo ngalolu daba.
Asikwazi ke khonapho siyabe sesengezimithiyo bengabe khulumela bengabe ngakhulumanga naye. Kodwa ke okuleqiniso okumele sikuchazise ngokuthi sibona nxa kukhulunywa ngalolu daba kusuka kwesongani kakucaci kahle. Iqiniso elikhona yikuthi vele iZSP iyaphela lelo kuliqiniso. Kodwa ukuphela kweZSP kakutsho ukuthi kakusoze kube lokunye okuzowenziwa ukuthi izizalwane zaseZimbabwe eziphethe lawo ma-permit zibuyele ekhaya kakutsho lokho. Kutsho ukuthi kukhona okungahle kulungiswa. Njengoba siyakhumbula ukuthi ngo-2014 kwaphela iDZP. Kodwa kwasekusiba lohlelo olutsha olubizwa kuthiwa iZSP. Uminista ahlale kuchasisa ukuthi akungeke kuqhubeke kuze kube ngu-amen abantu besebenzisa into okuthiwa i-special permit. Kumele kube lenye indlela eyenziwayo. Thina sikhangelele ukuthi mhlawumbe uzachasisa ukuthi yiphi le indlela ahlale ekhuluma ngayo engahle ibe khona incede ke. Izakhamuzi ezilapha ezaseZimbabwe.
Okokuthi iHerald ingaba ithethe na imbiko yakudala ngoba kukhanya sobala lapha ukuthi lokho kuthiwa ukukhulumile wake wakukhuluma.
Owakukhulumayo ungqongqoje wathi yena iZSP iyaphela. Ngibona nje khathesi bengafundi lo daba lwangikhona kune-Hunter Radio. Lapho futhi okubhalwe khona ukuthi uhulumeni waseZimbabwe ucele uhulumende weSouth Africa ukuthi a-extend ama-permit. So ke ngoba esikwaziyo vele isikhathi esiningi uminister uGigaba nxa kuyukuthi kukhona azakwenza baza ku-announce uyaxhumana lo minister we-Home Affairs owaseZimbabwe wayekwenza kakhulu lokho kusaphethe ubaba uMohadi wayengu-minister athe njengoba sokuphethe uminister uThombo siyakhumbula baye bahlangana ngomnyaka ophelileyo ePretoria babe bahlangana futhi lapho uPresident uZuma ebehambe khona ebhakathele elaseZimbabwe. So ke sithemba ukuthi angeke ahambe abikele intatheli izindaba ukuthi kuzakwenzakalani engazange akhulume lo minister uJombo ngokuthi kungenzakalani ngabantu abaphethe ama-special permit.
Lo ke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg eSouth Africa.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafowe mbula.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje ngisebubi njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Cecil Matambo. Baba Matambo ngiyakwamukela kuhlelo.
Siyabonga baba Nkomo.
Kwenzakalane bubi?
Ebubi izulu liyana kakhulu vele silamalanga siphakathi kwamanzi lapha baba Nkomo.
Kwazi selizayichayina lalonyaka.
Kulonyaka sibili kuyathembisa kukhanya sizakhomba ngophakathi baba.
Belilimile sibili okuzwayo.
Silimile sibili ukuthi nje saqala singani siyathandabuza njengoba eminyaka eminingi edlulileyo izulu belingekho. Kodwa sithe sesiqinisa hayi salima sibili izikhonkwane zonke saphose sisazifunda baba.
Inhlanyelo le mvundiso kalizange libe lohlupho lakho.
Inhlanyelo sayithenga sibili ukuthi yayingani isathengeka umnyaka ophelileyo laphana sathe sisathenga khonaphana kuku-October salungiselela sibili. Kodwa umvundiso asibanga ithuba sibili safaba umquba nalo emakhaya.
Nyakenye lalithole okunganani emasimini?
Nyakenye baba Nkomo akuzange kube kuhle saphonga ukuthola nje khonokho ukuthi sidle. Akusavuthwa ngalokuvuthwa vele hayi akuzange kube ngumnyaka omuhle sibili kuthabalini.
Yiziphi izilimo elizilima kakhulu ebubi?
Ebubi siqinisa kakhulu ukulima umumbu bese sifaka izilimo lezi ezaphansi ezinjengamazambane lendumba. kodwa abantu ngobunengi sibili bagcina khona apha ekulimeni umumbu baba.
Onyawuthi lamabela likubambe.
Onyawuthi abalutshwana abayilimayo nabamabele baphonga ukuthi gqagqa lapha lalapha kodwa abaqinisa wona umumbu kakhulu abantu.
La lithi nxa litshayile sibili nala okuzwayo liyahambisa yini umumbu e-GMP liyawuthengisa kumbe liyagcina ngokudla?
Nxa kuvumile njengoba kuthembisa izulu njengawona lomnyaka sijayele ukuthi sihambise khonapha enyadi lapho kule depo khona e-GMP khona.
Uvama ukuthola amasaka amangaki njalo okunganani oya kukuhambise e-GMP?
Nxa kuvumile sibili njengawona lomnyaka ngijayele ukuthi nxa nitholile nithole ama-ton kose afika abe ngu-6 bese kusithi ngithathe okunye ngibeke eceleni ukwenzela ukuthi abantwana badle ngithathe loba abe mane ngoba imuli kayinkulu kangako bese ngiwahambisa ngiwathengise e-GMP.
Livame ukuhlawulwa kuhle yini i-GMP ngoba siyake sizwe esikhathini esiningi abazali sebekhala bengasabhadalwanga ngesikhathi.
Lapho yikho-ke okulohlupho olukhulu ubaba Nkomo ngoba uyakhambisa amabele ayehlala khona ngale isikhathi eside kuthiwe buze khanyela ukulokhu kuhamba usiyakhanyela imali uthathe phose amaviki amabili kumbe amathathu ungakatholi imali.
Kuyini okunye okuhluphayo kumbe okwenzakalayo nje bube ongasitshela ngakho?
Uhlupho olukhona yikuthi abantu baphila ngokulima manje-ke izulu nxa lingekho imali iyahlupha sibili ngoba nxa lingasananga sekuyabe sekusitsha ukuthi abantu impilo yabo isisiba sekunzimeni kakhulu ngenxa yokuswelakala kwemali.
Khona imali eliyisebenzisayo lisebenzisa amabhondi lisebenzisa idola lemelika liyatholakala yiphi eliyisebenzisayo khona ngapha?
Kathesi ukukhuluma iqiniso baba Nkomo idola lemelika alisabonakali sekugcwele wona amabhondi yiwo sesiwasebenzisa khonapha ebubi.
Okunye njengoba izulu lisina agcwele amadamu konke kuhamba kakuhle nje inkomo zilungile lokudibha ziyadibha konke kuhamba kakuhle.
Ye njengoba izulu lisina kanje inkomo sibili zinonile kulo nyaka okumangalisayo amadamu agcwele njengoba silomfula omkhulu umbembesi lapha la igcwele sibili udlamahabulo sekulamaveki amabili sibili kungachapheki kuya phethela khona ale kwezinyiza kamile zihlala phethela.
Hayi siyabonga baba Mathambo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo litshayinala khona ngapho lisigcinele lathi ihlobo.
Kulungile baba Nkomo ngibongile ukuxoxa lawe kakhulu nakusasa baba.
Lamlela. Lamlela.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi sebubi umnumzana Cecil Mathambo. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Siyabonga ntungameli. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba njengokuthembisa kwethu sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
Ngokuthi kwenilanga awudingi ukuthi uzube lo moya omubi uzwa uphatheka kabi la nxa iqembu ungalisekeli kanti kuhlala kuxatshana nsukuze kuhlala kuxatshana into eqakathekileyo ukuhlangana ukwedlula ukwehlukana awungitshela ukuthi kuthiwani ma iqembu lisehlukaniswa indaba yokuthi kufanele kube nama-coalition yikho abantu bekhanya ukuthi babambisane ngenxa yokuthi inkinga zezimbabwe zinkulu kakhulu ku-right ukuthi abantu babe nama-coalition babambisane kodwa ma abantu sebesehlukana ngenxa yama-coalition usuyibona ukuthi into le kungathi kusasekude phambili impilakahle yezimbabwe isasekatshana ngenxa yokuthi kungathi abakhokheli bakhangele ezabo izikhwama bakhangele ezabo izithunzi bakhangele udumo lwabo kuphila hhayi ukusebenzela umphakathi.
Umnumzana Mkandla, wena uthini ngodaba lona lolu olokubana ama-coalition la abuyayo iyo akhanya esehlukanisa abantu kathi kungani kungabunjwa ibandla elilodwa elikhulu elisekelwa nguZulu.
Lokho kuqhakathekile sibili ukuthi khona lokho akuthintileyo umfowethu lapho ukuthi abantu basuke bekhangela izikhwama ezabo. Yikho kuphela okuhluphayo ngoba uzathola ukuthi khona omunye umuntu labantu abangu 43 omunye ulesefi ufuna ukubuya ikhwala ushilo endaweni ukuthi khona bedilize amakhiba lana siphume silolutho olulodwa. Sibe sesithi ngqo sesiqondana lezane la leli bandle libusayo leli lilamatirikisi alo le 15 billion leyana izangene isingenile sezikhwameni zabanye abantu iqalisile. So ngeyikho ubona kupho kuchitheka nje kubambo lokhu kwethutsha laphana kungakayitshaya intambo ngaleso kuchithekile. So lelo limqotho sibili ukuthi kungakudingakala ukuthi kube le party eyodwa sikhangele ama-policies ne-ideology kuphela sesiqinisa nje i-constitution. Kodwa sibe nokuvumelana ukuthi khona ukholo lwethu ekubuseni ilizwe ngakube yilokhu sivumelane kulokhu sesidiliza amaxhweba lawo sibe le party eyodwa kuphela eqondana nalo undoda kuqili lokhu ngobana singahamba nakho futhi sipho kuba zintshaka imali leyana izangena ezikhwameni zabanye kuze sokuthiwa khona sekuseli iviki eyodwa i-coalition leyana kayiseki kuzahlupha nokufaka bona bana amalunga ephaliamende lana nama-councillors omunye sebaleke nabanye selisiyasala lina lifithela laphana lalaphana ikhampeni nyangikhona siba nzima ukuthi lenze umkhankaso njengawona lokhu. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi abantu abakhangele ubuhlungu babantu abadiliza amaxhiba abo kukhangelwane abantu bebe nephathi eyodwa kuphela akukhethile ukuthi ingaphansi kwayiliphi ibandla kodwa i-ideology ipolicy lokuthi thina ngokwethu i-constitution yethu iminjani yikho okuqakathekileyo.
Mnumzana Nkomo, siyananzelela ukubana lapho okuxatshanwa khona emabandleni sizwa kuthiwa umthakathi yizanu PF. Kungakuliqiniso yini lokhu?
Ekholweni lwesiKristu kulo mnumzana othiwa ngusathane. Lo mnumzana othiwa ngusathane uhlala esolweni nsuku zonke ngazi zonke isikhathi. Kuthi kwelinye ilanga ngenxa umuntu ezenzele nje izinto ngokuchapha bakhe or ngokuvila bakhe or ngobugovu bakhe ezithi ngusathane. IZANU PF layo seyaba ngusathane wama-political parties eZimbabwe. Lalapho engekho khona isibonakala. Ngicabanga ukuthi sikhiwa izithunzi engazisizeziyo. Ezikhathini esiningi sokufana ukuthi ama-parties lawa opposition akazihlolisise ngaphakathi ukuthi kanti wona vele afunani. Sizakhumbula ukuthi ozimpi ku-first lady bebekuzanu nje kunokudala pho izanu le abayisolayo anti bayakwazi ukuthi isebenza njani bayavi kahle abayiphuphuza manje ukuthi babelwaba beyisola bona sebephumile kutshengisa ukuthi bona yibawele phutha ukwedlula izanu. Angithi baphuma kuzanu bevele beyazi ukuthi njani sebethi sebezimele ngane futhi sebeloko besithi izanu zanu bebevele bengakwazi ukuthi izanu yenzani. Kuyadingeka kwelinye ilanga ukuthi abantu benze ukuthiwa yi-self introspection bazikhangele ngaphakathi kuthiwa bezinikele amakhwapha ngenxa yokuthi ukusola izanu kusuze kubancede ngenxa yokuthi izanu vele kayisebenzeli bona. Siyakubonisa ukuthi ayisebenzeli bona, ayisebenzeli abantu beZimbabwe, isebenzela umgabelo emuli yakhe. Kho kuzancedani ukutshona ubovula kumbe ukhala ngezanu ngenxa yokuthi izanu siyakubeka sobala ukuthi vele yona kayisebenzeli phakathi izisebenzelela imuli kamongameli Robert Mugabe kuphela.
Hello-ke bekungumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Obexoxa endawonye lo mnumzana Max Mgandla, isiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, ebesixoxa labo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Le balaleli Studio 7 esakaza iZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sixoxa nonkosikazi Esnad Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Yes, singakaqhubekeli phambili ungasichazisela ngamafitshane imbali yakho.
Okay, mina ibizo lami ngu-Esnad Bulayani. Imuli yangakithi, ifamily yangakithi, umamami wayengu-chairperson ebulawayo South owezaphu. So mina ngangiyi-youth khona lapha. So ngakhula ipolitics ngiyithanda ekuhlanganeni kwezanu lezaphu laphana iunity yabo ngachiyana lebandla lezaphu. I-MDC usesengu-Gibson Sibanda laphana ngavumbuluka ngaba khona. So kulotswankirayo lo-Welshman Ncube bejikilizana ngendaba yamasenator laphana. Mina ngasala ngu-Welshman Ncube. Sesitshayiwe laphana nabakithi bengasasivotelanga ngo-2013 ngathi hayi manini ngiphumule. 2015, I was part of ukuqalisa ibandla leZimbabwe People First. Yimi one of four mama abahamba siyacela umama uMjuru ukuthi ebe le party. Though ekuqaliseni ngathi ngahamba ngendlela ye-counseling, as I told you that I'm a nurse and a counselor by profession. Ngangisimpathizelaye ukuqotshwa kwakhe.
Siyananzelela ukuthi bekulokuxokozela kubandla lakho leZimbabwe People First abaxotshiweyo. Kuleli bandla bathi unkosikazi Joyce Mjuru kalabo khokheli obulohlonzi ubona ingani lokho bengabe bekutsho ngoba engowesifazana yini?
Ngithemba konke khona lokhu kungabe kuhlangana ngokuba isikhathi eside abantu babahlonipha abantu abangabomama babe bebayeyisa especially abantu abangabobhaba kabafisi ukuthi omama bebephezulu. Asitheni ngikhangele mina engikhulumayo mina umama obulayene. You'll find that enhlangana lakho ekubuseni Bulawayo yiko kuhlangana lo mama ekubuseni Zimbabwe sephofesa. Ngasikhangele lapha eZimbabwe kathesi umama uMjuru nguye yedoda sikhulula. Ukuthi lokho okwenzakeleyo nami I was part of it. Because abantu kathesi bathabile bese sithwele nzima ngabadala bona lapha. And siyathaba because umama nguye osizwileyo ukuthi kumele ukuthi kube le-inclusivity phakathi kwe-partner le. Bese sifuna ukwenza isizanu phakathi kweZimbabwe People First. Eyinto kade sesitshone sikhuluma ngayo, especially thina abantu beMatabeleland, ukuncindezelo okunjalo vele besingakufisi. Besifuna ukuthi lathi sizibone ukuthi sisebandleni elilanda ukuzokhulula iZimbabwe. Not ukuthi sijoyine izanu B, sijoyine ngeqele. Into kade singayifune nale.
Kodwa abanye bamsolile unkosikazi Mjuru bathi uphangise kakhulu ukuxotsha abanye lokuthi kube le ngxabano phakathi kwaleli bandla lona lisaqalisa.
Into le ivele kayiqalisanga kathesi bazasola bephandle thina kade siphakathi besikukhangele. Ngabantu kade bengafuni into ezifunwa ngabantu. So ngathi sizuzele upresident ongumama okwaziyo ukuthi hayi abantu sebenjele bathi bafuna lokhu, abantu bathi bafuna lokhu. Ase sikukwanise thina ukuthi kuthiwa sibe sisithi nxa sithi sifuna i-Congress iyavalwa, sifuna i-coalition iyavalwa because yithi ama-founding elders. Ama-founding elders awani kanti? Siqalise labo phela abantu labo. So ingani thina asiseke ukuthi sibe ngama-founding elders. And umama ubhodile iZimbabwe yonke bekhalala amarani because bafuna ukuthi bebe yibo. So thina singatshona sinesa abantu abanjalo. Akuseze kuyenze sozani le iZimbabwe People First yabantu bonke. So kumele ukuthi belalele abantu ukuthi bathini. And umama ukwenze waba right ukuthi belalele abantu ukuthi bathini.
Lokhu abamsola ngakho-ke labo abaxotshiweyo besithi uvele ngalabo khokheli obulohlonzi.
Bona yibo abalabo yini. Bona bebeplanile ukuthi bemxotshe. Wabaphangisela. Hawona nje athi nesinceda ngakho. Ngaphandle kokubuya lezikweredi bethi iZimbabwe People First ibhadale.
Kulalokhu ade bekutsho ukuthi bona ayisikho ukuthi bafuna ukukhokhela sebebadala.
Bathi bona abazifuni.
Khuluma lapha esazi umnumzana Gombo esithi yena usemdala kanye-ke wafuna ukukhokhela.
Badangerous bona laba abantu. Akula ungabona umuntu othena akafuni iposition kupolitics. Kukhona okurong ngaye. Because ngakukuthi bebengayifuni iposition le. Okwenza ukuthi bengalaleli into evele ebantwini kuyini. Kutsho ukuthi wena uyabe ufuna iposition. Usifakele abantu babo bezana. Thina siyalile and siyathaba ukuthi umama uMjuru usele labantu. Akasalanga le click ezanu pivu. Asesikuvume vele. Thina sisilaye ama-province wonke 9 out of 10. Wonke they are behind umama uMjuru.
Sibongile kakhulu ukuxoxa lani kuhlela.
Siyabonga mama.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Esnathi Bulayani, umgcini sihlalo wakobulawayo kubandla leZimbabwe People First. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke isikhathi sesidliwe uMangoye kodwa singakehlukani wathi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lwalamuhla. Izakhamizi zeinsiza zibanjwa ngamandla ukuthi zihlawule imali yedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukaMongameli Mgabe. Iziphathamandla zebandla leZimbabwe People First zilandula imbiko ukuthi ibangandla selidilika. Igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.